vanhu vanorarama nechirwere cheHIV vavashoma vadzika kubva ku2 miliyoni in 2002. Vazhinji vakashaya kusati taane mushonga wataipa vanhu. Saka chinhu chokuti tinoshuvira kuti dai takakwanisa kurumidza kuwana mushonga, dai vanhu vakatiwandire pane zvaasi. Asi tinofara kuti takatarisa pavanhu ivavo vafuramutashoma vari kuchiwana chekutanga kana kukatoti manew infections mashoma.
Ko, tichitarisa zviga zviya kana kuti hatingati mamillennium development goals akaiswa iwo neUnited Nations, mukati Zimbabwe iri kubudirira here kuwazadzikisa?
Tinofungira kuti tiri mugwara rekutaura kwanambeta. Mamillennium development goals ari mitsinango yekuti manew infections ngaadzike, odzika nechikamu chinopfuura hafu. Vanhu vanorarama nechirwere vave vanhu vanopiwa pamushonga, ende tikwanise kuisa vanhu vanoisa vanoda mushonga by more than 60%, kana kuti hafu yevanhu vada vanorwara vanofanira kunge vari pamushonga. Ozodziki kutapurirana kwamai vachiunga mwana asati azvarwa ne75%. Saka ukatarisa zvakare iko zvino manew infections yedu ndataura kuti atodzika kupfuura ne50%. Saka iyo takatoibata. Vanhu vari patreatment iko zvino tiri pa76%. Saka tiritofamba nendima, takatopfuura 60% yataindiiti. Kutransmission yemother to child tadzika ichikubva pa30 kusvika pa9%. Ukazvitarisa kudzikisa kunopfuura 75% transmission yaretu. Saka zvakare tinofara nekuti tiri mugwara rakanaka.